Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 16 nyamavhuvhu August 2021. Makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvina zvine zana nevapfumbamwe 4,109.
Kupera kwemwedzi uno tinenge tine musangano nevehurumende yeZimbabwe kuti tivaratidze zvatakawana mutsvakiridzo yedu uye titange kutaura mamwe mazano atinokwanisa kushandisa kuti tibatsire avo vanenge varasikirwa nehama dzavo dzichifamba kuenda kune dzimwe nyika.
Sangano reInternational Organization for Migration richasangana nehurumende pamusoro pezvizvarwa zveZimbabwe zvakatsakatika zvichifamba kuenda kune dzimwe nyika.
Kumalessons eZimbabwe chatinongodzidza ndechekuti maelections anokwanisika kuitika nyangwe kune COVID-19. So tinoramba chingokurudzira hurumende yeZimbabwe kuti irespecte zvinotaurwa nebumbiro remutemo.
VaHakainde Hichilema vakunda musarudzo yemutungamiri weZambia.
Ivo veTaliban vakanga vazvitaura kuti panongobuda America tichabva tatanga kutora nyika zvakare. Saka pakungobuda kwavakaita veTaliban vakatanga kutora nyika.
America iri kubudisa zvizvarwa zvayo muAfghanistan apo Taliban yapinda muguta guru reKabul. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvina zvine zana nevapfumbamwe 4,109 zvichitevera kufa kwevanhu gumi nevapfumbamwe 19 nezuro. Vanhu mazana maviri ane makumi matatu nevashanu 235 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu muZimbabwe vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 vave mamiriyoni maviri ane zviuru makumi matanhatu nezvina zvine mazana matatu ane gumi nevana 2,064,314. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave miriyoni imwe chete ine zviuru mazana maviri ane makumi maviri nezvina zvine mazana manomwe ane gumi nevashanu 1,224,715. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita chiuru chimwe chete chine mazana matatu ane makumi matatu nevashanu 1,335. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana matanhatu nemakumi mana nevatanhatu 646 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwa neMashonaland West ine vanhu mazana mana ane makumi mashanu nevatanhatu 456 vakafa. Mashonaland West ichiteverwavo neManicaland ine vanhu mazana matatu ane makumi mapfumbamwe nevana 394 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru zana nemakumi maviri ane makumi masere nevasere 120,088. Vapora munyika vachiita zviuru makumi mapfumbamwe nezvinomwe zvine mazana matatu ane makumi maviri nevatatu 97,000 323. Sangano re International Organization for Migration rinoti richasangana nehurumende yeZimbabwe zvondo rinouya kuti riitambidze zviri pamutemo zvakabuda muongororo yarakaita pamusoro pezvizvarwa zveZimbabwe zvakatsakatika zvichifamba kuenda kune dzimwe nyika. Masvondo maviri apfuura sangano iri rakabudisa gwaro reongororo yarakaita inoratidza kuti Zimbabwe ndeimwe yenyika dzine zvizvarwa zvadzo zvizhinji zvakatsakatika, kusanganisa vanhu makumi maviri nemumwe vakaeredzwa nemvura murwizi rwaRimpopo pakati pegore ra2014 kusvika kutanga kwegore rino 2021. Mukuru anoona nezvokufambiswa kwemashoko musangano reInternational Organization for Migration muZimbabwe, Amai Fadzai Nyamande Pangeti, vaudza Studio 7 kuti musangano uyu uchaitavo hurukuro pamusoro pemamwe mazano anokwanisa kushandiswa mukubatsira avo vane hama dzavo dzakatsakatika dzichienda kune dzimwe nyika.
Ongororo yatirikutaura nezvayo yakaitwa nechirongwa cheMissing Migrants Project cheInternational Organization for Migration. Ongororo yakaitikwa kumaNicaland kubva kupera kwa2020 tichipinda muna 2021. Kune zvakawanda zvakaonekwa muongororo iyi. Chekutanga ndechekuti kuoma kwoupenyu muno muZimbabwe nechishuviro chekuwana mwemukana yemabasa ndizvo zvinowanzotuma vakawanda kuti vabude kunze, kunyanyanyanya vakananga kuSouth Africa. Vazhinji vanofamba nenzira dzisiri pamutemo, pamwe vanenge vasina mapasipoti kana kuti vanofamba nepamiganhu isina kuparurwa nehurumende. Nekuti vazhinji vanofamba nenzira iyi hazvizivikanwi kuti vangani vakatsakatika kana kuti vakashayikwa nehama dzavo. Tinoziva zvedu kuti pakati pa2014 na2020 vanhu makumi maviri neumwe vakanyura kana kuti vakayeredzwa muna Limpopo vachiedza kuenda kuSouth Africa. Saka hama dzeava vanenge vasara muno muZimbabwe vanosangana nematambudziko akasiyana siyana maererano nenyaya yekuti hama yavo inenge isisawanikwi.
Zvimwe zvikuru zvakabuda mutsvakiridzo yenyu ndezvipi?
Tsvakirudzo yedu yakaona kuti chekutanga ndechekuti vazhinji havatozivi kuti vanokwanisa kumhanyara kana hama yavo ichingiwe yashayikwa kana kuti vasingazivi kuti vakafamba sei. Chechipiri ndechekuti avo vanokwanisa kuzoenda kunomhanyara vanotaura ivo kuti dzimwe nguva nyayo yavo inotorwa sei isina maturo, kana kuti pavanosvika ikoko kunomhanyara vanoudzwa kunzi nekuti munhu uyu akanga afamba achienda kune imwe nyika vemuno havachakwanisi kuongorora nyaya kuti vaedze kunzwisisa kuti hama yavo yakafamba sei. Chechitatu ndechekuti kune vaya vasitorina kana mari yekuti vafambe kuenda kunomhanyara kuti hama yavo haichawanikwi. Tozoona vamwe zvakare vanotaura kuti pavanoenda kunomhanyara vanoudzwa kunze vaende kune mapato akasiyana siyana kwavanga kwanise kuwana rubatsiro kuti vawane hama dzavo. Izvi zvinoshungurudza muridzi zvikuru nekuti vanenge vaakufamba vachirondedzera nyaya yavo yevachiramba vachitsanangura kuti zvakafamba sei, zvichiwedzera kushungurudzika kwavo.
Zvamakawana mutsvakiridzo iyi muchaitei nazvo?
Kupera kwemwedzi uno tinenge tine musangano nevehurumende yeZimbabwe kuti tivaratidze zvatakawana mutsvakiridzo yedu uye titange kutaura mamwe mazano atinokwanisa kushandisa kuti tibatsire avo vanenge varasikirwa nehama dzavo dzichifamba kuenda kune dzimwe nyika.
Avo vange vari mukuru anoona nezvokufambiswa kwemashoko musangano reInternational Organization for Migration muZimbabwe, Amai Fadzai Nyamande Pangeti, vari parunhare kuHarare neStudio 7. Sangano rinoona nezvesarudzo muZambia reElectoral Commission of Zambia risangozivisa kuti mutungamiri webato rinopikisa reUnited Party for National Development vaHakainde Hichilema vakunda mutungamiri weZambia vaEdgar Lungu musarudzo yemutungamiri weZambia. VaHakainde Hichilema vawana mavhoti anoita 2,810,757, ukuwo vaEdgar Lungu vachiwana mavhoti anoita 1,814,229. 201. Blessing Zulu we Studio 7 abata mukuru wesangano rinorira kodzero dzemadzimai re Women's Academy for Leadership and Political Excellence muzvare Stavile Dewa kuti tinzwe zvavakadzidza pamusoro pesarudzo idzi dzakaitwa muZambia.
Sarudzo dzemuno muZambia hadzo dzakafamba zvakanaka, dho panga pane cases of violence akarekodwa, but generally dzakaitwa murunyararo. Kune nzvimbo dzakarekodwa kurohwa nekuurayiwa kwevanhu, zvinova zvatisingatarisire nekukurudzira. And tiri kuona Electoral Commission of Zambia yatanga kubuditsa maresults, but ari kungoya hayo ari pashoma nepashoma shoma, but pane zvabuditswa izvozvo madzimai mashoma zvikuru akapinda kuita maMPs nekulocal authorities, and zvinhu zvinenge zvatisingakurudzire.
Sei muchidaro muzvare Dewa?
Nekuti even constitution yeZambia inotaura about nyaya dzegender equality. So tinovimbawo kuti pamanext elections vachakwanisa kuwana vakadzi vakawanda vachipinda.
Zimbabwe imwe nyika shoma shoma dzepasi rino isiri kuita sarudzo nekuda kwechirwere checovid-19. Kunyangwe nyika dzakaita saiyo Zambia, Tanzania, South Africa, kunana Tanzania kwese uku kwakaitwa sarudzo. Zvii zvingadzidzwe neZimbabwe pane zvamaonawo kuZambia?
Ma lessons eZimbabwe chatinongodzidza ndechekuti maelections anokwanisika kuitika nyangwe kune COVID-19. So tinoramba chingokurudzira hurumende yeZimbabwe kuti irespecte zvinotaurwa nebumbiro remutemo, yorespecta zvakataurwa neWorld Health Organization kuti ite lockdown chirwere checovid-19. Not to lock down my human rights evanhu neright yekuchuza maleaders avanoda. So tinongovimba kuti hurumende yeZimbabwe yadzidzawo zvikuru kuti vakwaniso kuopen up vanhu vachienda vachinosarudza maleaders avanoda pamabai elections ese ari kufanira kuitwa. And chimwe chinhu chatatodzidzawo pamarunning mates yakabviswa muno muZimbabwe, close yemarunning mates taonawo madzimai akawanda achitopinda.
Mapato apai?
Main opposition party ne ruling party vane madzimai ava vekuti kana vakunda vachapindawo vari ma vice president. Sezvamunongoziva muZimbabwe hamuna vice president wechidzimai. So tinongotarisira kuti patinoitawo election yedu yeZimbabwe vakadzi vakawanda vanopindawo vari ma councillors, ma MPs vamwe vachiranawo kuita ma presidents. Last time Zimbabwe takaita 5 vakadzi vakakwikwidza kuita ma president.
Izvi zvakamira sei tichienzanisa neZambia?
KuZambia tatova kunda bhozi vangori nemudzimai mumwe chete. So we hope kuti come 2023 tichatowana madzimai akawanda zvikuru achabuda muZimbabwe achiranawo semapresident. Tinongovimba kuti kusvika pachabuditswa maresults maZambians achangoramba ari murunyararo vachitambira mutungamiriri wavo mutsva murunyararo pasina kukuvadzana, kurovana kana kuti vamwe varambire nepower zvatinoona zvinoitika munyika dzakawanda dzinozokonzeresa kushungurudzika kwevagari vemunyika imomo kusanganisira zvikuru madzimai nevana.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence muzvare Stabile Dewa vange vari parunhare muLusaka, Zambia, naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Bepa nawo repadandemutande rezimlife.com rinoti pane mibvunzo iri kubvunzwa yekuti umwe mwana wemutungamiri wenyika Sean Mnangagwa ari muchiuto akawane pimari yekutenga motikari yorudzi rweRolls Royce yanonzi akaonekwa achityaira muHarare. Bepa nawo iri rinoti sawira waSean Mnangagwa anoti motikari iyi iyo inonzi inokosha zvikuru mazana mashanu emadhora ekuAmerica US$500,000 haisi yemwanakomana wavaMnangagwa asi yeshamwari yake inotenga nokutengesa goridhe pedzai sakupwanya. Kroniko rinoti mapurisa mumashava akabata akatora mabhazi maviri reMVI coaches nere Clarity coaches achiti akange achikora mitemo yekurwisana necovid-19. Mapurisa anotiwo pamusoro pezvo mabazi awa akange akatakura zvinhu zvakange zvapinzwa munyika nenzira dzisiri pamutemo zvinokosha 150,000 rand. Newsday rinoti vatendi vazhinji havana kuenda kumakereke avo nezuro uye dzimwe kereke hadzina kuvhura misuo yadzo. Zvondo rapera, hurumende yakabvumidza kuti vanhu vapinde mumakereke avo kana vakabayiwa nhomba yecovid-19 yakakwana, asi vamwe vakuru vemakereke vanoti nhengo dzavo dzakagara kumba nekuti vazhinji vavo havasati vabayiwa nhomba iyi. Kunze kwevechitendero chechipostori vanonzi vakaungana neuwandu hwavo munzvimbo zhinji munyika uye vasingatevedzeri mitemo yekurwisana nekupararira kwecovid-19. Newsday rekare rinoti mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro. Vanoti hurumende yaisa parutivi mamiriyoni mazana mashanu emadhora $500 million kuti ishandiswe pazvikoro kuti zvizarurwe utano hwevadzidzi nevarayiridzi hwakachengeteka zvakakwana. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kwadzisai mukoma tananoka wande, tinokutenda nebasa ramunotiitira uyezve navamwe venyu vamunobata navo wose. Ini ndinogara mubadi bridge. Chinyaya yandinayo ndepamusoro pezanupf yakudzosa masoja nevamwe vanoshanda muhurumende vachiti kana musina kubayiwa mainjection aya hamungakodzere kuya kubasa. Ivo vachiti vanoda kubaya about 10 million people, ivo vasati vatombobaya kana 2 million madosezi ose ari maviri. Vari kufunga here ipapo kuti shortage chakakura zvakayanyisa munyika, uyezve nemakambani akazvimiririra ari kudzosa zvakare vanhu. Ngavashandise njiri here muno munyika, ngavasade kutiita sevanhu vasingafungi. 2023 ari kuya, tichaziva pekuvhotera.
Makadi Studio 7, ndasenda mari yekuti vamwe tinadzo kuva mutulincuve. Mari idzo dzichadzoka rini? Takangomirira, vari kuramba vachingoprinda mabhondi noti isu tiri kuda mari yedu yenyika. Ngavadzose mari yedu yenyika. Izvozvi kune vari kutenga mabhiera cheki. Ko, mari yedu yenyika inodzoka rini? Tibvunzireiwo tizive chokwadi. Mari idzo tinadzo.
Mamukasi, mamukasi ku Studio 7. Mukoma tanonoka wande, vari sei vamwe vese? Tokutendai nenhau dzamunotipakurira dzinotapira ndedzechokwadi. Ndinoda kukumbirawo kuna vachamisa kuti dai vangogara pasi vangochinja bato ravo zita. Kana vakariti gokoko vozoti MDC, kwekutanga vakariti gokoko vozi zvichazokanganisa pamaelection ari kuuya. Vanenge vakudisturbwa vachinzi hei nekuti havana vachinja zita chichi. Dai vangotraya kuti vangoiti gokoko MDC zvitori nani stereki.
Makadiko paStudio 7 apo, makadiko mukoma hwande, vana mukoma jonga, tinokumhoresai mose. Haiya, nhau dzenyu dzinonakidza mhani, munotipa nhau dzechokwadi, munotipa nhau dzechokwadi. Tiri kufara kuno kwaaina, handirare ndisina kuteerera Studio 7, handirare, handitomborari, ndotorara ndainzwa chete.
Mamuka sei paStudio 7 apo, mamuka sei, mamuka sei. Vanhu iko zvino vajaira manje kuno kumaruwa, vakuenda kunobaya vaccine. Vanenge vanzwa dzidziso yacho, vanhu vazhinji vari kubayiwa. Saka vanhu vazvinzwisisa vakawandisa, vachatyise zvivi zvabva kutanga, vakazonyatsa kudzidziswa zvakakwana. Saka vanhu vakutosimukira neuwandu hwavo vachinobayiwa. Neuwandu hwavo hakuna munhu achiri kuita zvekumanikidzwa, asi munhu ari kungozvifungira oga. Ndatenda.
Kwazivai, kwazivai vashamarari veStudio 7, tinokutendai zvikuru nekutipa nhau dzechokwadi, kutipa zviri kuitika muZimbabwe zvikuru sei zvakavanzika. Inini ndinoti kudai zvaisvika munzeve dzaED kana kuti kudai aizviona mumamidhia kuti vanhu vari kuti kudii pamusoro pake, aichinja maitiro ake murume anonzi ED. Ndakashanya muZimbabwe mazuva mashomanini apfuura, ndika gutsikana ndega ini kuti vanhu vari kunonga svosvine muromo. Nzara chayo yafunya chisero muZimbabwe. Asi ED anowana mari yekutenga fleet yemota dzePoland, kutengera madzimambo motokari dzekutambisa kuti dzebasa ma. Zvinobatsirei, zvinorevei, zvinopa chimiro chipi kuvana veZimbabwe?
Mangwanani akanaka mashamari pastudio 7 ndiitwa mukomana David. Ndoda kutaura maharano neringe nezvehori huri kuitwa muZimbabwe. Zvehuro zvehori zviri kuitwa muZimbabwe umwe zvakaoma. Panyaya dzemari yapo apo pakaoma apo apo. Maibatirwa acho ari kuitwa mari idzo dzingadai chero nedzinongouya dzacho dzemunyika dzo dzinotaurwa dzo kuti kwaya kuzopa anhu madhona. Hapana zvedhona rinotombopuwa. Hapana munhu unotombopuwa maoneniwo mari idzodzo. Imari dzekutopawa nehurumende zani kuyevawa kuti vatikwanise kutorya dzimari dzacho, nekuti havafungi vanhu vacho. Chero vakanyambovhoterwa havana basa nevanhu vacho. Chavanonga ingoda ngechekuti mazuva akwana ekuvhoterwa chete zvozi kwa hai ngatiite kana tawina nyika. Vangatopedze kutowina nyika yavo zvatovharana. Ndini David ndiona ndirikutaura ndiri pakaranguwa Pretoria.
Mangwanani mangwanani pano paVOA, vashamarari nevateereri vese. Vanhu vanovhunduka vakanzwa kunzi vada kunyorwa mazita vari kunze kwedhayasipora, vanovhunduka. Chinoita kuti vavhunduke ndechekuti ivo vacho vari muZimbabwe hapana kana mumwe chete zvake ari kutariswa nehurumende. Hapana kana mumwe chete zvake akapuwa mari yekunzi muri kubatsirikana nenyaya yekuti kune lockdown. Vozoda kubatsira vanhu vari kunze kwenyika vari kuzvishavira. Aiwa, tinovhunduka tikanzwa zvichitaurwa kudai so. Zvinovhundutsa vanhu. Ivo maminista acho veutano vachiviga magwaro mapepa.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nezuro Maneru, America yakatumira chiuru chemauto kuAfghanistan kunobatsira vanhu vanofanira kubuda munyika iyi zvechimbi chimbi zvichitevera kupinda muguta guru reKabul kwakaitwa nevarwi veTaliban. Uwandu hwemauto eAmerica ave munyika iyi hwakwira zvekare kusvika pazviuru zvitanhatu 6,000. Vanga vari mutungamiri weAfghanistan vaAshraf Ghani vakatizira kuTajikistan nezuro mauto eTaliban asati apinda muKabul. Nezuro kwekare mureza weAmerica wakabviswa pamuzinda weAmerica chakave chiratidzo chekuti vamiriri vose veAmerica muAfghanistan vakange vabudiswa munyika iyi. Kutorwa kwakaitwa matunhu nemaguta mazhinji nevarwi veTaliban kwakashamisa vanhu vazhinji, izvo zvava kukonzera kuti mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vashorwe vachinzi havana kuronga zvakanaka kubudiswa kwevanhu vakatarisana nenjodzi kubva kuvarwi veTaliban. Tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vaCalvin Manduna tikavabvunza kuti sei America yave kutumira mauto ayo kuAfghanistan zvakare.
Ndingati America yave kutumira mauto kuti vadzokere kuAfghanistan nokuti vangange vataura vaBiden vachiti mauto eAmerica ngaadzoke vave kubuda kuAfghanistan. Vaitemba kubuda mwedzi uno zvichipera muna September, asi zviri kuratidza kuti vakakanganisa kuona, havana kunyatsokuona zvakanaka kuti avanhu vakwikwidza veTaliban vachakasika kutanga kutora nyika zvakare. Ivo veTaliban vakange vazvitaura kuti panongobuda America tichabva tatanga kutora nyika zvakare. Saka pakungobuda kwavakaita veTaliban vakatanga kutora nyika. Saka veAmerica vave kudzokera kuti vanokwanisa kubuditsa vanhu vavo variko, vane macivilian vachiriko kuAfghanistan.
Ko yakazivisirei kuti yave kubudisa mauto ayo muAfghanistan isati yaronga zvese zvaifanirwa kuitwa?
America kuzivisa kwayakaita vanhu nechaunga cheAfghanistan kuti vave kubuda ivo vasati varongeka is a symptom of kusarongeka kwemauto eAmerica nepolisi yavo muhondo dzavari kurwisa. Over the last tingati 30 years vanopinda muhondo idzi, asi kana mukanyatsotarisa kurongeka kwavo kana kuti kusarongeka kwavo madecisions anenge achiitwa, it's one mistake after another. Saka imwe muhondo mukatarisa mari dzavakadya over almost 80 billion yakashandiswa pakutraina mauto eAfghanistan, asi mauto eAfghanistan hurumende panongoya veTaliban vanobva vakanda pasi mapfumo votiza. Saka zvichitaridza kuti pangoshandiswa mari asi hapana chakabuda. Saka kubuda kutaura kwavakaita kuti tiri kuenda, vaifanira kukoordinata nehurumende kuti toenda musi wakati totanga kubuda mchana mchana zvakarongeka, uye vachitaurawo futi nevari kunetsvishana navo veTaliban kuti pave netransition. Asi havana kuzviita, vakangobuda sembavha pakati peusiku. Saka kune vanhu vakawanda vari kurwadziwa nezvakaitika kuti mabudiro avakaita havaratidzi kuti vanhu vakarongeka zvachose.
Iyo America yange yagadzirisa here zvakaipinza muAfghanistan makore makumi maviri apfuura?
America yakapinda ichiti iri kuda kunobvisa Taliban. Vakakwanisa kuuraya ivo vaBin Laden vaive umwe wevakuru veTaliban, asi havana kukwanisa kuipedzisa iyo Taliban yacho, nokuti chakangoitika kuibvisa pakuva hurumende yeAfghanistan, veTaliban kwakutizira kumareserva. VeAmerica havana kuvadzingirira kumareserva ikoko, vakange vangosunga kumaguta. Saka for the last 20 years veTaliban vanga vachikwanisa kufamba mareserva vachiita mobilization yavo, zvekuti pakangoti America tave kubuda, veTaliban vakabva wana mukana wekutanga kufamba vachitora maguta zvakare. Saka objective chaiyo chaiyo haina kukwanisa kubudirira kudivirira America, kana kwanga kuri kuti varuda kupedzisa veTaliban, nekuti veTaliban vakabva vanoita regroup and vave kudzoka vakatosimba. Pamwe tiri kuona vachifamba vachifamba nemotokari dzeAmerica dzavatora nevashanza nezvombo dzeAmerica yacho, vagere tatata mumabhesi eAmerica futi akatiza maAmerican. Saka zviri kutonyadzisa kuti havana kukwanisa kuwana maobjectives avo, uye nemabudiro avava kuita vasina kubata maobjectives, vakadyiwa mari zhinji, $2 trillion dzemadhora muhondo mbiri yeAfghanistan nekuIraq, asi havana kukwanisa kubudirira.
Avo vange vari muongorori wezvematongero enyika vaCalvin Manduna vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvina zvine zana nevapfumbamwe 4109. Sangano reInternational Organization for Migration richasangana nehurumende pamusoro pezvizvarwa zveZimbabwe zvakatsakatika zvichifamba kuenda kune dzimwe nyika. VaHakainde Hichilema vakunda musarudzo yemutungamiri weZambia. America iri kubudisa zvizvarwa zvayo muAfghanistan apo Taliban yapinda muguta guru reKabul. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.